Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zvita 10/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwadi kuti vamunaka vatakavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwa kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira zvichiita rekabinet. Yokuti takaona vana General Sufiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe ndovataona kuti vapa Foreign Affairs International Trade kuona vaperezi shirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatatinako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiri kwokuti tinovavenga bodo kwete. Kunyunyuta kwacho kwava kuri kwokuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo.
MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai inotaura nezvekusiya basa kwaamai Rita Makarau sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvinoshivirwa nebato iri zvichitevera kusiya basa kwaamai Makarau. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa semutungamiri wenyika nemauto ayo anoda kuratidza pasi rese kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto. VaMazodze vanoti mauto agara achitonga muZimbabwe uye hazvishamise mune remangwana vanhu vonzwa kuti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga ndivo vava panyanga.
Sekutaura kwandakamboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vaMnangagwa asi kwaiva kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri angava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yeZimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwakanga rwuri vaMnangagwa asi kwaiva kuratidza kusafara nezvavaMugabe uye kwaiva kufarira kuenda kwavaMugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vaMnangagwa vachinge vazopinda pachigaro paizoitwa hurumende yobatanidzwa iyeyo zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei vaMnangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo. Asi vaMnangagwa chokwadi kuti vaMnangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwa kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira inonzi military cabinet yokuti takaona vana General Sufiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe ndovataona kuti vapa Foreign Affairs International Trade kuona vaperezi shirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende ichakada kuita like a military cabinet. Saka akutiti vaMnangagwa vaine simba ravainaro nechipachiri kangoti vaMnangagwa face of the military government that is running Zimbabwe at the moment. Saka tinokutaura pakuti zvinhu zvedu zvagara zvakamira zvichiutouto asi taitarisira zviri kuti vaMnangagwa vaigona kuti vachishandura zvishoma sare zvakanga kuombeserwa kwataitwa naWamugabe. Asi zvisinei totarisa kuti tichango tikavabatira pashoko ravaMnangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzenge dziri pachena.
Muri kutaura imi kuti nyaya dzesarudzo kuti vaMnangagwa vakati zvo tichaenda kusarudzo tiri kuona mai Makarao vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau tokutanga tinofanira kunge tinyatsokuzwisisa kuti mai Makarau munhu wezaru PF munhu akanga akasarudzwa navaMugabe Saka tinongoona kuti kuenda kwa Mugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana na Mugabe kusangana nokupasha wavakasiya kuya Zimbabwe achinge achiona kuti vateza vake vasiya basa. Saka vana makarawo vanhu veutama. Saka vanhu varikuona kuti havasina mukana wokuramba vachashanda. Saka tinoona kuti vamunanga vachange vachisawo munhu wavo asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse. Kuti kuenda kwamakarawo nokupinda ari kupinda vanhu vakangofanana vanhu vese vari PF. Saka zvatinongotarisa ndokuti the system yezvari PF iri kurana maelections tinongotarisira kuti dai vaita demilitarize vabvumirwawo mainternational and local observers pamwe ndopatange tine saro dzinenge dziri pachena asi pari zvino tikatova chokwadi hapana chaina tichenyanyisojeka kuti ngava nesaro dzakajeka muzimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaperenzi shiri navamunangagwa munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Ndisingadi kutaura zvamundakambotarisana nematebeland nemidlands kunoti tinganyanya kuva very so much regional asi vaperenzi shiri munhu anogona kuti netsekei kuti agashirwe nenyaya yezimbabwe nekuti nyaya dzekukura hundi nemirishoko yekukura hundi yeinyaya yakabata munhu wese wese ari munyika yezimbabwe kunyanya vanhu vekumatebeland nekumidlands. Asi chokwadi ndechokuti vanhu ava vanyatsogashirika zvakafanira kana iwe general Sibusiso Moyo chaivo vanobva kumatebeland vanorelata vanhu kumatebeland asi ndovakanga vachitungamirira kuurayiwa vari brigadier general muna 2008 vachizombura muto kuzvibrigadier general vari brigadier general Sibusiso Moyo vairana matebeland yese 2008 takatambudzwa nekushungurudzwa zvakanyanya na general ava vamwe vana vakavezimbabwe vakaurayiwa vamwe vakaparara nanhasi hatisinzwa kune makuva avo. Saka vanhu vechiuto vakafanana system yavo ndeimwe chete vanaperenzi shiri ndiye ari ipapo but zvinongonetsa vanhu vechiuto ava kutaura chokwadi munyika yezimbabwe zvichatotinetsa nokuti hurumende yacho irikugadzirwa vamunangagwa vabva tingati patati chikwata chatipawo chingwa chatisira chingwa vabva vatisira ndove mumapuresa taisinga tichadyira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunhare vari kunew york kuno kuamerica.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti inotambira nemufaro kusiya basa kwakaitwa nevange vari sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau. Asi mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti chavanga vachinetserana naamai Makarau inyaya yemabasa matatu avanga vachiita izvo zvange zvichipa kuti vawandirwe nebasa. VaGutu vanoti dambudziko ravapo nderekuti nyika ichapinda musarudzo here isina sachigaro weZEC.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatatinako na Justice Rita Makarau. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiri kwokuti tinovavenga bodo kwete. Kunyunyuta kwacho kwava kuri kwokuti mai Makarau vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson weZEC. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga varizve anonzi secretary weJSC zvichireva kuti munyori mukuru weJudicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava apa munhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamapozisheni matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa. Asi kusuwa kwedu kunozoyazve pakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tienda kumaelections mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a 2018. Zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarau? Ndo rimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarau havasisiri sachigaro weZEC?
Takatongoverengawo mapepa, takatanga ngotozverengawo mbepa reHerald kuti mai Makarau vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuda pane zvakaitika kuti vakamanikidzwa here kuregera basa kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita kunge zviya zvekukasika-kasika zvechimbi-chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganisika ipapapa. Saka ndo zvimwe zvinongoti shungurudzawo kuti zvinombofamba sei kuZEC ukoko kuti mukuru weZEC unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection aapedo kudai hameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisai here kuti pane munhu ari kufano bata basa ranga richitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo.
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwazvo vakativo vaimanyo magade ndo acting chairperson wezec. Izvo ndo zvetikangori zvakataurwa, asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isu tinenge tichishuvira kuti election chino chinokosha. Zvinenge zvidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu, nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadecision pamwe unenge uchitongotya kuti utore, nokuti unenge uchiti handisandanatsopinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pavana substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava, manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzisedzi?
Hatina dambudziko navamagade. Tinovaziva nokuti vamagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity of Zimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda, makore anopfuura kana makumi matatu, 30 years tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo, asi dambudziko ravangangeita nderekuti ipapo pakunzi uri acting, nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvichingodawo kuti pavai nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapata anopikisa kuti izvo mai makarau munhu wezanu, munhu akambopinda muparamende akamirira zanu, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mubasa reupuresidendi havana mazuva akawanda. Toziva kuti vakagadzwa musi wechishanu, musi waNovhemba, musi wambudzi 24. Havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapuresidendi. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvihanza, the jury is still out. It's too early kuti tivajaje. Asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pastate house sapuresidendi. Tongoona sokuti changochinja ifesi nezita rapuresidendi, asi maitiro ndiwawo. Maitiro ndiwawo ezanu. Tinongoona even patv yavo yezetv makavhira vanongoita vanongokavha nyaya dzezanu chete. Havambotiti kuti pavo isimukana vemaopposition political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sokuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro, changochinja muchikairi, asi bhazi ndiro rimwe. Saka pari zvino handioni chachinja ini.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVamorgan Tsvangirai vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vechidiki vedzisondo vari kubatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvinobata nekuda kwemvura yakasviba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West vaWebster Shamu svondo rapera, vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira huori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana mupi wechipo achinge akanganisa. VaShamu vanoti vakapa vaMnangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzezanu PF mumatunhu madiki muMashonaland West. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBenedict Sova vanoti zvipo zvinopofomadza nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri. VaSova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru, izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite.
Ndinoona kunge zvekuti topa magifts kune mapuresidendi edu especially zvisina malimiti zvikaizvi, ndoona nge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi. Nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge akuti kana kuri kunzi lesei munhu iyeye akazotadza, ndo vanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwange vaburitswa mujeri. Saunozoona kuti justice haizonyatsoitika ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavor kaundi kabayasi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaAlex Noaita vanotitsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo.
Chiona iye manje vamunangagwa vonzi vagadzwa sapresident. Handitika, because vanhu vaya vagara vari corrupt vaya vari kuda kutraya kupleasa munhu aitwa president kuti asaone kuhipi hwavo. Ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai toda kuti tinopa president kuendeswa zvinhu zvakadaro, which is wrong.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imviro mviro dzeuori.
Ndokutanga kweuori ikoko. Hazvibvumirwe zvachose. Nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna president, president anohora mari yakawanda kudaro, vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari.
Vamunzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika, asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori.
Mutemo uyu hauna kunyorwa pasi, asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense. Zvagara zvichizikanwa paspace zvokuti president hafani kuwana magifti iwayo. Saka hapana kuonekwa paine need yekunyora mutemo wacho, but sezvazvakuita izvo zvaakutoreva kuti zvoita kuti zvichinyorwa.
Vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveuori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri. Dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iyo yanga iri nyaya yevagari vekumashonaland west vasiri kufara nechipo chemombe dzakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaWebster Shamu vanova gurukota rinomirira mashonaland west.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Ane mumuchirongwa ndini Ray Choto. Chikwata cheFC Platinum chiri kutsvaga vatambi vatsva vakawanda senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Chekwata ichi chinonzi chiri kutaura nemutambi Christian Epupa oyo anga chikanda zvibodzwa pamadiro kuDynamos nevamwe vatambi vakaita saRaman Kutsanzira weHighlanders, Kwada Amin weNgezi Platinum Stars naAlec Murimba weHwange paine chinangwa chekusimbisa chikwata chavo cheCAF Champions League. Epupa uyo aitarisirwa kusimuka kuenda kuSouth Africa kunotaurana neBidvest Wits achiri muZimbabwe umo nechishanu akatambidzwa mukombe wake wekupepa vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti mumitambo wemuZimbabwe mumwaka wenhabvu wa2017. FC Platinum iri mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata chavo chemuCAF Champions League. Umo vari kutarisirwa kusvika kana kudarika masemifinari emakundano makuru ezvikwata zvenhabvu muAfrica aya. asi vatsigirwe nhabvu munyika vanofunga kuti chikwata ichi hapana kwachinosvika chikasasimbisa matambiro acho kunyanya kuvatambi vanonwisa zvibodzwa avo vaitatarika kunyange hazvo vakatora mukombe weleague. Chikwata ichi chakakundwa mukukanda zvibodzwa nechikwata cheDynamos icho chakapedza chiri pachinhano chechipiri pamwe chete neNgezi Platinum Stars iyo yakapedza iri pachinhano chechitatu pamwe chete neCapes United iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Muteveri wemutambo wenhabvu vaPetros Mandebvu vanoti FC Platinum inofanira kugadzirisa pazvibodzwa apa.
Yakawina zvayo champions ikawina Kasolaga champions but kwaya kuda kuchinotamba kuChampions League uko manje mastrikers avo handifungi kuti vanokwanisa kutamba, havana maplayers anokwanisa kugowesa, havana striking force yavo inenge iri kuleka.
Asi Epupa ari kuonekwa semutambi angangopedza chirwere cheFC Platinum ichi mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezviviri makwikwi eKasolaga Premier Soccer League mumwaka uchangopera. Kunyange hazvo Bidvest Wits iri pamberi mukuraura Epupa, FC Platinum ingangovatorera mutambi uyu pamuromo sezvo Dynamos iri kuda kumutengesa kuchikwata chinobuditsa mari yakawanda kudarika zvimwe zvikwata. Asi kuvatambi vakaita sakutsanzira naAmin avo vasina kukandirwa chirauro kuSouth Africa kugona kunenge kudada ingangobudirira sezvo ichikwanisa kubhadhara kutenga vatambi aya zvisina pikiso. FC Platinum yakatotenga kare Liberty Chakoroma kubva kuNgezi Platinum Stars. Chikwata ichi chiri kudzora zvekare vatambi vakaita saKlopas Kapupurika naIshmael Wadi avo vavaive vamboendesa kuDynamos nekuBlue City. Anotaura akamirira FC Platinum muzvare Chido Chizondo vanoti vachabuditsa vatambi vavo vemuCup Champions League kana vangopedza kuvaunganidza. FC Platinum inofanira kunyoresa vatambi vayo vemuCup Champions League neve Confederation of African Football musi wa30 zvita usati wadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Rachel To. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvinotefenyurwa na 6 a.m. uye na 2 p.m. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kuStudio 7 at voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu pachatanga, munokwanisa kunzwa nhau dzedu idzi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com.
Sunday.
Jehovha makanaka mumanzi weChrist like choir uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbaradza chikwata ichi apo chichange chichitamba mumakwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here chirongwa chedu chinotanga na 6 AM, chizoteerwa necha 2 PM, topedzisira necha 7 PM. Kana muchinge muchinzwa zvirongwa izvi, tumirai tsambambozha kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika